Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iri kunzi momi ini hangu ndangoita rombo rakaipa rokuti handizivi sayaichaurwa nezvayo pavanhu vakanga variko madzira ndoita musangano wedu hausati wasaina.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naprofesa Wiltman Ncube rinoti harisati razvipira kuve mumubatanidzwa wemapato anopikisa weMass Opposition Movement kana kuti MOM unonzi wakaumbwa kuSouth Africa nemapato ari munera necourti svondo rapera. Vanotengesa migwagwa vanobuda nehwaro hwemashandiro hwavanoti hunogona kurerutsa ukama hwavo nemakanzuro mukuita mabasa avo maguta nemadhorobha akasiyana-siyana.
Mazano zvinenyaya zvangu yandirikudzidzisa yekusazvitarisira pasi yekukurudzira munhu wega wega kuti unokosha muna Mwari unokosha.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries kana kuti Zayoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mamwe mapato anopikisa ari mushishi kutsvaga nzira dzekubvisa nadzo pachigaro bato riri kutonga rezanuPF kuburikidza nekuita mishandira pamwe. Rimwe remapato anopikisa reMDC inotungamirwa naprofesa Wiltman Ncube rinoti harisati razvipira kuve mune mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa weMass Opposition Movement kana kuti MOM uyo unonzi wakaumbwa kuSouth Africa nemapato ari munera necourti svondo rapera. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti kunyange hazvo bato ravo rakanga rakamirirwa kumusangano uyu nengo dzavo hadzina kuisa ruoko rwadzo pachibvumirano ichi sezvo dzakanga dzisati dzapiwa mvumo nevaridzi vemusangano vanove vatsigiri vebato. Mapato 16 anonzi akasangana kuCape Town uko anonzi akawirirana kuita zvose zvaanogona mukutsvaga nzira dzingaita kuti hurumende yezanuPF ive pachigaro. Asi mamwe mapato anosanganisira MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nenational people's party iri kutungamirwa namai Joyce Mujuru anonzi haana kupinda mumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yatakaita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
Iri kunzi momwe ini hangu ndangoita rombo rakaipa rokuti handizivi sayaichaurwa nezvayo pavanhu vakanga variko mazira ndoita musangano wedu hausati wasaina nokuda kwechikonzero chokuti tinokonza kuti tine zvimwe futi zvatinazvo zvekodhi izvozvi uyezve tine zvimwe sesuve MDC tine chimwe chibvumirano chedu chatavakaita chokuti toda kutanga kutaurirana uye takatotanga kutaurirana neMDCT. Saka tine zvinhu zviviri pari zvino seMDC tine kodhi uye tine MOU imwe yatiri kuitayo. Kana kuri kundosaina momi tinozoenda ikoko tava kuiziva kuti inorevei uye tatenderwa nemusangano tichireva kuti vanhu kubva kunational councils vanofanira kutitendera kuti tiinde tindosaina dokumendi iroro. Pati hatingawani kuti chingori cherubepa rataona tongosaina chero ratasangana naro tosaina chero chatasvika tosaina tinoitira chete kuti titange tabvumidzwa nevanhu titange tazvirava tazvivheneka taona kuti chii chatiri kufanira kusana. Saka zvemomu izvi hazvisi kuzotaugwa nezvazvo panoitwa zvinhu zvekodhi nokuti zvakasiyana.
Imi makava mune umiriri here kumusangano wakaitwa iwo iwe mapato ari kuda kuumba iyo inonzi momu iyo iku South Africa?
takanga tine umiriri ipapo, takanga tina wa deputy president vedu wa Edwin Mushoriwa, kanga varipo secretary general vedu Mai Miriam Mushai, wakanga varipo vaita sikuwa utuwanu fara kusaina asimutemo murairo msangano MTC kuti haundo saini chunu usina kutendewa na wari zio msangano wanuwa wanu varipa ground wamunoona vaya ndu wanu fara kuti indaye mundo saina saka waka zoka kusotivati vunzeti gogara pasiti gogumira na otito saina here asi pari zino tiri kupenengura kuona kuti tichizitati sama atinoti ma small prints kuti tuone otitino kwansa here kuchirava tichiri kuchirava chipepa chacho tichirava tichinyato wona kuti magirazi tichitakawo magirazi kuti chinyatso kuona kuti chihwisise chero zvazvo chakanyungwa nechirungu saka tichiri kumboedza kuona kuti chinorerei
vanga vari mutauriri webato MDC inotungamirwa na Professor Welshman Ncube vakuraiwo nechihwai vari parunare ne Studio 7. Mushure mekurwisana nemakanzuru mapurisa pamwe nehurumende kwenguva yakareba vanotengesa migwagwa vave kuda kushanda nemakanzuru nehurumende zviri pamutemo uye vakabuda nehwaro vanoti vakakodzera kuti ushandiswe mukuita kwavo mabasa avo maguta nemadhorobha akasiyana siyana. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munguva pfupi yapfuura vanotengesa mumigwagwa pasi pesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vakaparura urongwa hwavo muHarare pachitiko chakapindwa nemakanzuro pamwe nenhengo dzeparamende. Mukuru weVSET Vasamuel Wadzai vanoti urongwa hwavo uhwo hunodaidzwa kuti Proposed National Policy for Urban Street Vendors wakanangana nekuona kuti paiswa mitemo inocherechedza basa ravanoita pamwe nekuona kuti vapiwa pekushandira pakanaka. Vawadzai vanoti kana izvi zvikaitwa ivo vachaita zvavanotarisirwa kuita zvakaita sekubhadhara mitero.
Policy yedu irikuproposa kuti patinovaka ipapa let's make sure that tiri kuvakirawo nechi nemavenda nditika self-compliance ndataura kare nyaya yeutsanana nditi kuti isusu policy iri kuti isusu semavenda kushoti vekutanga kumeka shuwa kuti tiri kutengesera pakachena. For example handiti should be vekutanga kana pakanzi pari kubhadharwa marets handiti hatinenge tichimirirana nawo ndoda kuemphasiza ipapo handiti tikatiri kubhadhara marets hatinenge taurirana nawo let's pay them handiti ndo self compliance utsanana kana pane zvatawirirana ngatizviite izvozvo.
Vanotiwo kunze kwekupiwa pekushandira pakanaka vanodawo kuti hurumende mabhanga nemasangano anopa mari atsigirewo vanotengesa mumigwagwa nemari.
Polisi iri kutaura nyaya yekuti tinofanirwa kupromota maorganizations anomiririra mavenda handiti kana tichiti kupromota tinoreva kuti government painoita zvebudget handitika panofanirwa kutoiswawo pasite mari inenge yakamirira kudevelopa chii maactivities yemavenda. Tinozviziva kuti izvozvi pari kuitwa budget hapana kana element iyoyo but 90% yevanhu vari muzimbabwe vari kurarama nechi nevending.
Vanotiwo VSET ine chinangwa chekuti vanotengesa mumigwagwa vatsigirwe nemari kuitira kuti vasimudzire mabasa avo kuve makambani chaiwo. Vawadzai vanoti waro uhu hunoda kuti makanzuru nehurumende vagare vachitaurirana nevanotengesa nguva nenguva kuti pasave nekupokana zvekare. Vanoti waro uhu hunodawo kuti paumbwe komiti inoona nezvemabasa ekutengesa mumigwagwa inosanganisira vemakanzuro, mapazi ehurumende pamwe nevamabhanga. Meya veHarare vaBen Manyenyeni avo vakapinda musangano uyu vakati ivo vanosuwa zvikuru kuti pese pavanobuda pamba pavo munhu wavanotanga kusangana naye zuva rega rega munhu anenge achitengesa mumugwagwa pedyo nepagedhi ravo. Vamanyenyeni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi uye vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutengesa. Vamanyenyeni vanoti kanzuro yavo haidi kudzinga vanotengesa mumigwagwa asi kuti zvisaitika vanotengesa vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka.
Tikanga tiri kugare vacho kuva nekugarisana ndepekuti tisamanikidzodzingana tikudzwanana chinoita tisamanikidzodzingana ndechekuti kushanda kwamuri kuita kusate kuti kusatimanikidze kuti tikudzingei ndikureva chii ndikureva kuchinda kwenzvimbo kuchinda kweguta. Imimi you should be partners yekuti guta ringe rakachena tikudzwanana kwete kuti munge murimi vanopomedzerwa kunzi muri kusvibisa guta. Tinofanira kunge tichishanda tese kuti guta rifambike rive trafficable. Dambudziko ratinaro nderekuti shopu iri kuperera panapo unogaita so kana nokadigidigi so apa venda ratoko rakaro 3 meters zaro kuno munhu anofanha akachifamba pa pavement akufamba mumukoto
vamanyenyeni vanoti kanzuro yavo haina urongwa hwekudzinga vanotengesa mumigwagwa uye izvi zvinoitika chete kana vanotengesa vakabviringa mabasa evezvitoro pamwe nekuvhara migwagwa vanoti kanzuro yavo inotambira hwaro hwebiset vachiti vanoda kuti guta reHarare riite ukama hwakasimba nevanotengesa mumigwagwa
ndiutaka ukama kakasimba pakati pevhiset neinformal sector committee inochewa nakanzela Janjazi pane mumutauro wekuti nothing for us without us tuzwana or nothing about us without us kana tiri kurongera mavenda takamira kutown house tisina kana venda one tisina kana document yabva kuna kuvending community we are doing something about you without you engagement means kana tichitadza kuwirirana ngatadze kuwirirana takatarisana tizva zvakunofunga muzva zvatofunga
kanzura weward 9 muzakarua district council vapita imba yarwo vanoti danho rakatorwa nevanotengesa mumigwagwa rakanaka chose uye kanzuro yavo ichaziya hwaro uhwu pamwe nekushanda nevanhu ava
isisu pagovernment payakatava nyaya yekuti vanhu vese vanofanira kubva mumastrits muchivavakira pane dzimwe nzvimbo pakaisekuli yakabva kugovernment kuti vanofanira kuva pane dzimwe nzvimbo dzamuvavakira but isisu kuzaka takawirirana through engagement kuti vanhu ivava vanofanira kuzoenda panzvimbo iyeyo kana pachinge papera kuvakwa kana pasati papera kuvakwa vanhu vacharamba vari panzvimbo dzavanga vari vachimirira kuti macouncils avaaite mastructures vanovagozoenda ipapo
sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemabhizimisi madiki pamwe neari pakati nepakati amai Dorothy Mangami vakakorokotedza vanotengesa mumugwagwa nekuumba gwaro ravanoti vanoda kuti rishandiswe mukusimudzira mabasa avo amai Mangami vakati komiti yavo ichaziya gwaro iri uye icharisvitsa kubazi rinoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati nechinangwa chekuti waro uhwu hupinzwe muzvirongwa zvebazi iri vakati vanotengesa mumugwagwa havagoni kubudirira kana vasina kurongeka uye zvakakosha kuti varemekedze basa guru ravari kuita
saka ini ndinoda kukusiyirai shoko rokuti for you to be successful vending is business like any other business rikoshese
amai Mangami vakazivisawo kuti hurumende yatove neurongwa hwekusimudzira vanotengesa mumugwagwa uye vanhu ava vanokwanisa chete kuwana rubatsiro urwu kana vakarongeka uye kana vachishandira munzvimbo dzinobvumidzwa vakatiwo komiti yavo inoda kuvabatsira kuti pave nemutemo unobata mashandiro avo asi vanoti zvakakosha kuti vanotengesa vashande pamwe nemakanzuro avo sezvo mazhinji acho atove neurongwa hwekuti vanoshanda sei kuvharwa kwemakambani kushayikwa kwemabasa pamwe nekuondomoka kwehupfumi zvakonzera kuti vanhu vakawanda munyika vararame nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana mumigwagwa vachiriritira mhuri dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Kunetsa kwemari munyika zvikuru yekuAmerica kunonzi kwave kudzosa zvakare musika wekutengeswa kwemari iyi zviri kunze kwemutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti chave kunyanya kuita kuti musika weparutivi uyu usimbe inyaya yekuti vanhu vanenge vachida kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika havasi kukwanisa kuzotenga vachishandisa mari yemabond note iyo vanoti yave kunetsawo zvakare munyika. Ngatinzwei hurukuru yatakaita naDr Kanyenze.
Ngatiti inini vajonda muri kuda kutenga zvinhu kunze kwenyika, saka kuti mutende kunze kwenyika hamugoni kushandisa mabond note, motoda kushandisa mari yokunze. Saka nokudaro munomuchitsvaga kana ichikuwanika zvazviri iko zvino muZimbabwe, zvinoreva kuti paunenge waiona inenge yatova nemutengo uri pamusoro. Saka mutsika iyi yatosimuka nokuda kwekushayikwa kwemari, ingave kana muZimbabwe muno nyaya yebond note haisikuwanika, nyaya yemari yokunze yatinoshandisa kunyanyanyanya mari yekuAmerica haisikuwanika. Saka naizvozvo ndozvava kuita kuti mutsika wepasi, mutsika unonzi parallel market, itange zvakare kusimuka.
Asika Dr Kanyenze, pakaparurwa bond note takanzwa kuti rine uremu hwakaenzana neUS dollar. Kana vakariti riri 1:1, sei raakuzoshandiswa kutenga US dollar?
Mukatarisa pane inonzi Gresham's law, inoti iyo kana mune mari mbiri dzamunenge muchishandisa nguva imwe chete vanhu vanoisa mari idzodzi pachikero kuti ine huro yemunhu eipi saka kana mukafunga imi kuti hongu hurumende iri kuti bond noti neamerican dollar zviri 1-1 asi isu tichitarisa bond noti haigoni kuenda kunotenga zvinhu kunze kwenyika saka nokudaro vanhu vanoda kutenga zvinhu kunze kwenyika vari kutsvaga mari vanotanga kutsvaga mari iyoyo iri kutonyanyisisa kusaonekwa mudoni saka naizvozvo vanenge vave kutoitengesa mimari iri pamusorosoro zvekuti kuti muti ine uremu hwakafanana hazvizogoni kuita
asi iro bhondi noti raakunetsawo tingazoona here richikwanisa kuzoitawo uremu
iro zvakare riri kutosimukawo uremu hwaro nokuti pacharo harisi kutowanika asi tikazotarisa dambudziko yaro nderekuti rinongoshandiswa muzimbabwe chete zvochireva kuti iro riri kushayikwa asi riri kubva ranyanyisisa kushayikwa imari yokunze kwenyika
nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunhare muharare nestudio 7 makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 9198 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave iye zvino tokuendesai kuna blessing zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo chirongwa ichi munochiunzirwa neni wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nasachigaro wesangano rezimbabwe yadzoka maibuye izimbabwe dr victor chimutu sangano rezimbabwe yadzoka maibuye izimbabwe riri kushanda mumaruwa kukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo tinokutambira nemufaro pano pastudio 7 dr chimuti
tinotenda makadi zvenyu nebasa
aiwa isu tiri nani hedu zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro mungatiudza kuti makavamba sangano iri zvaita sei chaizvo
zimbabwe yadzoka musangano kana kuti social movement yatakatanga gore rapera muna August munongoziva kuti gore rapera kuZimbabwe kwakatangwa masangano kana kuti masocial movements akawanda akauyawo kuwedzera atingati voice kana kurakidza vanhugwara munyika yeZimbabwe izvo zvanga zvagara muZimbabwe zvichinyanyoitwa nemapolitical parties chete chete saka Zimbabwe yadzoka yakauya mushure mekunge kwafoma mamwe masocial movements amunoziva vanana this flag kutiwo vanana tajamuka asi chatakazoona ndechekuti pakange pasina sangano rakanga rakarerekera kune vekumaruwa uko ndokunova kunogara vanhu vakawandisa munyika yedu
asi tinoziva kuti mumaruwa umu mune mhirizhonga yakanyanya munokwanisa here kuti munge muchipinda muchiita misangano nevanhu
ichokwadi kuti kuzivikana kwazvinoitwa ndezvekuti bato riripo rinotonga rezanu pf rinozivikanwa nehumbimbi ndoga kutyidzira vanhu mavanogara uye kushandisa iyo inganzi political violence kuti vagare vachitonga vega asi sokuziva kwedu munyika medu mune kushushikana kwakanyanya saka isu takati chinonyanyoita kuti zanu pf igare iripo pakutonga kwenguva yakareba chii tikaona from kuvhota kunoita vanhu kuti vanhu vakawanda vekumaruwa ndo vanopedzisira vachivhotera zanu pf zvino takada kutsvagurudza kuti kuvhotera zanu pf kuti here vanoifarira kana kuti pane zvimwe zvakawanda zvinoita kuti vavhote saizvozvo saka mukufamba kwatakaita tichitsvaga tisati tavamba Zimbabwe yadzoka yatingati feasibility studies takaona kuti vanhu vakawanda vanovhotera zanu pf kutya ndo zvinoita kuti vavhotere zanu pf saka Zimbabwe yadzoka ndingati social movement iya yatingati pachirungu sub-altern social movement Saka kushanda kwa tinaita hakusi kushanda kwa kuti unoziva kuti uchatuona kupi, kana kuti uchasangana nesupapi, kana kuti uchatuona nguwai. Izvi takazviitira kuti nharaunda dzatinoenda dzakasiyana siyana patinosangana nevanhu, tinoziva kuti wo kana tiri kuenda kuzumba maramba pfungwe, kunogona kunge kuine machanzizi akati kurei ekusangana nemhirizhonga. Nzvimbo dzakadaro tinogona kudzienda kana ari manheru. Saka ndingati ndokukwanisa kupinda kwatiri kuita munzvimbo dzakadai.
Muri kutambirwa sei asi nevanhu?
Tiri kutambirwa zvakanaka chaizvo.
Ko vanenge vachidawo kuti vange vachishanda nemi vanoita sei?
Munhu wese ane kufunga kwakadaro, anoda kuona Zimbabwe itsva, atori Zimbabwe yadzoka. Kana wachida kuuyawo kuZimbabwe yadzoka kuchizotibatsira maactivities edu, tine nyikana yakasiyana siyana iripo yekuti vanhu vanokwanisa kutibatsira. Saka vese vanoda kuita mamembers kana kuwa active vanokwanisa kujoina magrupu edu. Magrupu siwawo tinawo zvimuna muSouth Africa, Botswana, Mozambique, Zambia. Saka maZimbabwenzi anogara munzvimbo idzodzi anokwanisawo zvekujoina WhatsApp groups edu eZimbabwe yadzoka maibu yeZimbabwe. Pane mukana wekuti munokwanisa kutibatsirawo pamwedzi voga voga. Kubva muna May gore rino takatanga chirongwa chekuti vangada vose vanotibatsirawo vachibvisa mariyo inobva padhora rimwe chete rekuAmerica kusvika ku$10 yekuAmerica pamwedzi. Vari kumushawo ndo vari munzira vanofamba vachiita basa rayo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Dr. Chimutu nekupinda muchirongwa chedu.
Pakanaka, itinotenda.
Manga makateerera kubva kuna Dr. Victor Chimutu vanovaivo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe. Aiwa hama wadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa huri kure yatakaita naPastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unodipa simba.
Kwa Pastor Rudo Rwizi ndino bata ndiri ku Forward in Faith Ministries International mune dzimwe nzvimbo inozivikanwa se Zayoja, mune dzimwe nzvimbo inozivikanwa se Forward in Faith, mune dzimwe nzvimbo kwakaita sekunana Mozambique ichizivikanwa sekuti ADA. I church hombe the Pentecostal church yakasangwa kana kuti it was founded by Dr. Ezekiel and Yuna Guti. Church yedu ya munyika dzakawanda, over 130 nations and states, and still going. Church yakatangwa muna 1960. Ini ndakauya muchechi munomu ndiri musikana wechidiki, ndiri muform 5 ndichiita form 5 yangu padadaya high school. Ndikakura ndikanamata Mwari, ndikadzidziswa kunamata Mwari, ndikadzidziswa kuverenga soko raMwari chairo, ndikadzidziswa kushumira Mwari. Ndikachatira muchechi muno murume wangu anonzi George Rwizi, Mwari akatikomborera nevana vedu vatatu. Saka for me it's home, and ndinoda kutenda Mwari nezvandaziva Mwari ndiri muchechi muno.
Saka imi muri kubata muri kupi Pastor Rwizi?
Iko zvinoizvi I'm in the midst of transitioning to pastor in Southerton district, but makore 18 apfuura tanga tiri mamissionary kuUnited Kingdom nekuno kuUnited States of America, asi iko zvinoizvi tiri stationed kuSouthern district kuZimbabwe.
Kereke yenyu yeForward in Faith kana Zayoja iri kubatawo mabasa api?
Zvizhinji zvakaitwa nechechi inotombotora muZimbabwe chete tisati tabuda zvedu kunze. MuZimbabwe zvii spiki tichitaura iko zvinoizvi, chechi yedu ine hospital inonzi Mbeya Dokas Hospital, ine chikoro University, Ipitoguti University chiri kuBindura, ine zvikoro maprimary nemasecondary, ine madressmaking school, ine zvikoro zvewelding, zvese izvi zvinoitwa kuti zvibatsire vanhu zvichibatsira vanhu munharaunda kureva kuti hatisi vanhu vanongoparidza Jesu chete kuti tichadai tichanogara kudenga takadai asi kuti tinoedza kubatsira kunobatsirwa munhu wese a total human being muno nemararamiro nemagariro
imiwo muri kukwanisa kurarama sei sekereke
sekereke chikuru chatakadzidziswa isu kushandisa maoko edu tinodzidziswa kuti mari yekutambira kubasa haikwani munhu anofanirwa kubata nemaoko ake kutengesa kuita business kugadzira zvinhu kana kungave kurima kana kungadini saka upenyu hwedu tinoshanda nemaoko saka unoona kuti nyange nemamiriro ezvakaoma ekuti vanhu vari kushayiwa mabasa asi mutendi wekuzayoja anokwanisa kupfuura nemakaoma imomo nekuda kwekuti anodzidziswa kuzviriritira anodzidziswa kutengesa zvezvokuti tinokurudzirwa kunzi kupera kwezuva rega rega verenga mari yechawaita shingairira kuvawo nepako paunoti ndepangu saka zvese izvozvo dzidziso idzodzo dzinoyamura munguva dzekuomerwa kwakadai
nhasi ishoko ripi ramungapa vana vezimbabwe vakateerera pane ino nguva Pastor Rusi
chandingangoda kutaura mazuva ano ndinenyaya yezvangu yandiri kudzidzisa yekusazvitarisira pasi yekukurudzira munhu wega wega kuti unokosha muna mwari unokosha yofaindi kuti tichikura kana kuti zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu zvinorwadza zvimwe zvinotiita kuti tizvitarise toona sekunonzi hatikodzeri isusuwo tiriva naaniwo isusuwo takangodai zviya zvekuti chero dai ukazvisimudzirwa ukaiswa pane chimwe chinhanho unenge uine kakuzvitarisira pasi saka inini ndinodzidzisa ndichiti kana munhu achizvitarisira pasi anovhura upenyu hwake mukubatwa zvisina kunaka kuedza kufadza munhu wese haana chaanoramba anozvitarisira pasi haana chaanoti ichi ndinobudirira asi muupenyu kana uchida kubudirira tenda kuti you are valuable unokosha usazvitarisire pasi soko ramwari rodaro usarege munhu achikutarisira pasi usarege munhu achikutarisira pasi saka ndoda kukurudzira vasikana vechidiki vakomana vechidiki vari kukura madzimai madzibaba nevamwe vati munzvimbo dzekutungamirira kana unoona munhu ari manaja asi nekuda kwekuti haazvikoshesi haazvitarisiri semunhu wepamusoro anogona kuzviona akungoita zvinhu zvisina basa kana munhu uchizvitarisira zvepamusoro muna kristu nekuti kristu akatitora akatipukuta akatichenesa akatigadzira kubva kune kurwadziswa nekwese nezvese zvatakapinda mumazviri akatigadza apo soko ramwari roti anotigadza nemachinda saka ndoda kuti kumunhu wese simudza musoro wako hazvina basa kuti unobvunzwa kunzi unobva kuzimbabwe kwakazodai kwakazodai simudza musoro wako to believe in yourself kuzvitenda kunzwa kuti inini ndiri munhu anokosha ukadaro mararamiro madhisizhoni aunoita sarudzo dzaunoita unodziita uchiziva kuti uri kuitira munhu anokosha anove iwe kana iwe ukazvikoshesa vakakukomberedza vanokukoshesa ukasazvikoshesa vakakukomberedza vanongokutorawo semunhu nhambe vokutrita semunhu nhambe asi muna kristu tinokosha tinokosha zvikuru mazvita ndinotendawo nekupiwa mukana wakadai
mazwa kubva kuna Pastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries vari parunare nestudio 7 kuAtlanta uGeorgia muno muAmerica vatatwa kumagume echirongwa chedu tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mune zvimwe zvirongwa zvestudio 7 anokuoneka yane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ntungamiri nkomo